manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera chikunguru 4/2020 makateerera ku studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tau ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika. Wakakwira nezuro kusvika pamazara matanhatu nemakumi maviri nevashanu kana kuti 625. Vafa vachiri vanomwe. Chirwere chemalaria chouraya vanhu vakawanda munyika. Mutori wenhau akaita mukurumbira munyika Grace Mutandwa aradzikwa nhasi kumarinda eGreen Forest muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana matanhatu nemakumi maviri nevashanu kana kuti 625 vafa vachiri vanomwe. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwevanhu vasere nezuro vatanhatu vari vanhu vakabva kuSouth Africa, mumwe chete akabva kuBotswana uye mumwe chete ari munhu agara ari munyika. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vanosvika zana nemakumi manomwe nevatanhatu kana kuti 176. Vanhu vakavhenekwa nezuro vaive zviuru zvina nemazana maviri nemakumi mana nevapfumbamwe kana kuti 4249. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi munyika yose vadarika zviuru makumi manomwe nezvishanu nemazana mana nemakumi masere nevashanu kana kuti 75485. Vanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vadarika mamiriyoni gumi nerimwe uye vafa vadarika zviuru mazana mashanu nemakumi maviri nezvisere. Kunyange hazvo munhu wese ari kugara akangwarira kusabatwa nechirwere cheCovid-19. Dambudziko rechirwere chemalaria rapfunya chisero muZimbabwe zvichitera kufa kwevanhu vanodarika mazana matatu nemakumi maviri nevatatu. Dunhu reManikarend ndiro rine vanhu vakawandisa vanosvika makumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 98 vashaya nekuda kwechirwere chemalaria. Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakabatwa nechirwere chemalaria kuManikarend vanosvika zviuru zana nemakumi maviri nemazana mashanu nemakumi maviri nevaviri kana kuti 123,522. Bazi rezveutano rinoti nyika yose vanhu vakabatwa nechirwere vanosvika zviuru mazana matatu nemakumi mana nerimwe ane mazana maviri negumi nerimwe kana kuti 341,211. Chiremba mukuru mudunhu reManikarend ari kudivi rekudzivirirwa kwezvirwere zvekuta kuriranwa Dr. Munyaradzi Mukuzunga vanoti vanhu vashaya ava vakawandisa zvitariswa kana kuenzaniswa nemamwe makore apfuura.
Gore rino tine vanhu neuwandu unoita 123,522 vakarwara nechirwere chemalaria. Pari zvino tane vanhu 98 wafa nechirwere chemalaria muManikarend province. Pari zvino tiri kuita zvatagara tichiita zvekurapa wese vanenge varwara nemalaria nokukurudzira kuti vanenge vanzwa masymptoms emalaria vaende either pakliniki chipatara kana kuvatinoti mavillage health worker ari pedyo navo kuti vatestwe kana vaonekwa vane malaria vorapwa malaria.
Dr. Mukuzunga vanoti uwandu hweurwere hwemalaria hwakanyanya kuwandira kunharaunda dzakaita seNyanga, Mutasa, Mutare, Chipinge neBuyera. Vanoti chinopa kuti chirwere chemalaria chinyanye kutekeshera kudai inyaya yekuti mimwe misha inoramba kupa vashandi vezveutano mukana wekuti vafirite hutunga kana humutu gore negore. bazi rezveutano rinotiwo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere chemalaria hwave kuderera. Mune imwewo nyaya, Dr. Mukuzunga vanova nhengo yeCovid-19 Task Force kuManicaland vanoti hurumende yainge yavhara mizinda mitatu yaishandiswa kuchengeterwa vanhu vanofungidzirwa kuti vane chirwere cheCovid-19 mudonho reManicaland, inoti Mutare Teachers College, Marymount Teachers College neMutare Polytechnic. Vanoti danho iri rakatorwa sezvo zvikoro zvatarisana nekuvhurwa chero nguva. Chiremba mukuru kukanzuri yeguta reMutare, Dr. Anton Mutara, vaudzawo Studio 7 nhasi kuti vamwe vagari havasi kutevedzera kurudziro iri kupiwa nevezveutano kuti vasatapurirwe chirwere cheCovid-19.
Chirwere cheCovid-19 zvakakosha kuti vanhu tisapotsera mapfumo pasi kana kutaridza kuti hatisisiri nehanya nedambudziko reCovid-19. Ngatingwarirei, tinyanye kusimbisa kuti tishandure mararamiro atanga tichiita, nekuti chirwere ichi chicharamba chiinesu. Ende tinofanirwa kutora matanho ese atingaita kudzivirira kuti tisabate kana kuparadzira chirwere ichi cheCovid-19. Inguva yakaoma yekuti vanhu vanenge vagara mudzimba kwenguva yakareba zvekuti vanenge vakufunga kuti regai tisununguke tiinde hedu tiite zvataita mazuva ese. Asi iye zvino izvi hatichadaro, nokuti chatova chinhu chataa kurarama nacho dambudziko rechirwere cheCovid-19. Iri nzira yatinofanira kutoti tichitochinja mararamiro atinoita nemaitiro atachiita kare.
Dunhu reManicaland rine vanhu vanosvika gumi vane chirwere cheCovid-19 pari zvino, uye vamwe vaviri vakapora. Vanhu vari kuongororwa chirwere ichi vakabva kune dzimwe nyika vari muquarantine izana nepfumbamwe kana kuti 189. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lweda Moyo.
Torwe nao akaita mukurumbira munyika Grace Mutandwa aradzikwa nhasi kumarinda eGlen Forest muHarare. Mutumbi wake waradzikwa nenzira yekupiswa kana kuti cremation, sekuda mufi asati afa. Tandwa akashaya musi wa1 Chikunguru mushure mekunetsekana nechirwere chegomarara kwenguva yakareba. Mutandwa akashanda kuFinancial Gazette uko aiva nechikamu chinonzi Chilling Out. Mufi akashandawo kuSunday Mail, New Zealand pamwe nekumuzinda weBritain muZimbabwe. Mutandwa uyo akanyora mabhuku anoti Whose Daughter My Child, The Power and the Glory nemamwe. Asiya vana vatatu. Hurumende yeBotswana iri kukurudzirwa kuti itange chirongwa chekupa zvizvarwa zveZimbabwe magwaro ekushanda nekugara munyika iyi nechimbi chimbi, sezvo ruzhinji rwevanhu ava rune mabasa akakosha mukusimudzira upfumi hwenyika iyi. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Kurudziro iyi yaitwa nemumiriri weFrancistown East mudare reparamende muBotswana vaHonest Buthibili pamusangano wekuongorora kushanda kwematanho akatorwa nehurumende mukudzivirira kuparara kwaCovid-19 muFrancistown muBotswana. Vabhili vati zvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika zvikuru kwazvo zveZimbabwe zvine makore akawanda zvichibata basa guru kwazvo mukusimudzira upfumi hweBotswana.
Vanhu vanobva kune dzimwe nyika kunyanya zvizvarwa zveZimbabwe vanobata basa guru mukusimudzira upfumi hweBotswana, nokuti ndivo vanotifudzira mombe dzedu nekuita mabasa akawanda munyika ino.
Kunze kwekusimudzira upfumi hweBotswana, vabhili ava vanomirira nzvimbo iri chinhambwe chemakiromita makumi mapfumbamwe kubva mumuganhu weBotswana neZimbabwe vaudza Studio 7 kuti urongwa wekupa magwaro ekuti vanhu vagare nekushanda zviri pamutemo hunogona kuderedza uwandu hwevanhu vanopinda munyika iyi zvisiri pamutemo.
Tinoziva chose kuti kuZimbabwe kune nzara, saka vanhu ava vachagara vachitizira kuno uko kwavanowana cheuviri.
Mashoko avabhili aya atsigirwa nemeya wedhorobha reFrancistown muBotswana ava kuti Sandrat Sigo avo vati vanhu vari kupinda munyika izvi zvisiri pamutemo varikudzosera shure hondo yekurwisana necovid-19.
Vatswa vatsvangwe ndle vahavatsana mutoropa France kana hari vatswara.
Panguva ino yecovid-19 vanhu vanotsinda munyika zvisiri pamuchemo vanosungwa nemapurisa. Kana vasungwa, hurumende yakafanira kuti iteste vanhu. Izvo zviri kuita kuti tishandise mari yakawanda mukuita izvi pavanhu vanoita madiro ajojina mukupinda nekubuda munyika ino.
Studio 7 akwanisa kunzwa divi rehurumende yeBotswana pakurudziro yaitwa nevaviri ava. Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chinorarama nechamuka inyama mudhorobha reFrancistown vanomen muchakachira vanoti chirongwa ichi chingabatsira kwazvo ruzhinji runogara ruchiita wakidzira gonzoni muBotswana. Nyanzvi munyadzi zvokudyidzana pakati kwenyika uye vari kugweta rakazvimirira vaSamuel Masango. Vanoti urongwa uhu unogona kunge uchibva muzvibvumirano zvakaitwa pakati penyika mbiri idzi mukutanga kwegure.
Ndiwo mutemo basics of the law of contracts, you know, tika mapindirana agreement yakadero is binding. You know, normally munogona kuzoita mutemo wenyu in your country as a follow-up nemakuita inonzi domestication, so that mutemo amoita unofambidzana neagreement unobva wafambidzana neagreement yamemaita.
Studio 7 ana kwanisa kunzwa kumuzindo waZimbabwe muBotswana kana paine zviri kurongwa nenyika mbiri idzi. Asi nyika mbiri idzi dzakasaina zvibvumirano zvinomwe muna kukadzi gore rino pamusangano wechipiri weBotswana Zimbabwe by Annual National Commission uyo wakaitirwa mudhorobha remau iro riri kuchamhembe kwakadziva kumadokero enyika iyi. Zvimwe zvezvibvumirano zvakasungwa pamusangano uyu zvinosanganisira kushandidzana mune zveutano, mitambo, kufambiswa kwemashoko, mabasa uye dzidzo yemaoko nezvimwewo. Kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika zviuru mazana maviri zviri kugara muBotswana. Vazhinji vacho vakapinda munyika iyi zvisiri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Yashuka ngwe kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Cameroon inoti yaendesa mauto akawanda kuguta guru renyika iyi zvichitevera kuputika zvakare kwerimwe bhambu rakuvadza vanhu vanodarika makumi maviri. Hapana achabuda pachena achizivisa kuti ndiye akonzeresa kuputika kwebhambu iri, kunyange hazvo paine kufungidzirwa kuti izvi zvaitwa nechikwata chiri kuda kupatsanura nyika iyi kuitira kuti matunhu anotaura rurimi rwechirungu ange achizvitonga. America ndiyo nyika ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere cheCovid-19 kudarika dzimwe nyika pasi rose. Nyika iyi yava nevanhu vanodarika mamiriyoni maviri nemazana masere ezvuru vabatwa nechirwere cheCovid-19 icho chinokonzerwa neutachiwana hwecoronavirus. Mashoko anotevera anoburitsa mashandiro ezvinhu muAmerica. Nasi America iri kupemberera kuwana kwayo kuzvitonga ichirangarira zuva remugore ra1776 apo vamiriri venzvimbo gumi nenhatu idzo dzaive pasi peGreat Britain vakanyorerana chibvumirano chekuzvitonga kubva kuutongi hweGreat Britain. Apo ndipo pakatanga zviri pamutemo hondo yemakore manomwe America ichirwira kuzvitonga. Asi chimwe chiitiko chakakosha mugakava raivepo chakaitika musi wakubvumbi 18, 1775, apo pakatanga kurwisana mauto ekuBritain nemauto emuAmerica mudunhu reMassachusetts. Pfuti yakatanga kurira musi uyu yakazozivikanwa nepasi rose sepfuti yakarira ikanzwikwa nepasi rose sezvo yakaratidza shanduko yaizobva mukubudirira kwaAmerica kubva muutongi hwenyika yainge yakasimba zvikuru pasi rose. Mushure meshanduko iyi, kufunga kwevanhu vakasununguka kwakavatsika nemagariro evanhu vemuAmerica. Izvi zvinosanganisira kuvambwa kwekereke yeAnglican Church, kusununguka kwemunhu wese, uko kwakatambirwa nekukurumidza nematunhu aimbove pasi peBritain. Zvakakosha zvakaitika waive hukama hwehurumende nevanhu vainotonga, uwo wakachinja zvikuru mumatunhu emuAmerica. Hutongi hwaibva pamusoro huchienda pasi hwakabviswa pakava neutongi hwematunhu hwaisarudzwa neveruzhinji. Veruzhinji vakatanga kuva nechekuita nemashandiro edzihurumende dzematunhu avo, uye vanhu vakawanda vakatanga kuwana kodzero dzekuvhota uye kupinda zvakanyanya mune zvematongerwo enyika. Nyika dzemuEurope dzakazvionawo. Nyika dzaive pasi pemadzimambo pamwe nemadzimambokadzi dzaishuvira zvikuru kukundikana kuAmerica. Asi vaipikisa utongo hwemadzimambo nemadzimambokadzi vakaonawo kuti shanduko yakaitika muAmerica yaikwanisa kubvisa dzihurumende pazvigaro, uye kuti munhuwo zvake akwanise kupinda munyaya dzekutongwa kwenyika yake. Mugwaro rekutara kuzvitonga kweAmerica, Thomas Jefferson akanyora achiti vanhu vose vakasikwa vakafanana. Mashoko aya akaita kuti vanhu vatsigire kuzvitonga pamwe nekurwira rusununguko rwavo munyika dzinoti Netherlands, Belgium, Ireland, Poland, Haiti uye pasi rose. Mashoko ava Jefferson akashandiswa mugwaro rekuzvitonga rakaitwa muFrance. Mashoko ava Jefferson zvakare akafadzawo vatungamiri vakaita saSimon Bolivar. Izvo zvakaita kuti vadzvanyariri vapikiswe nenzira dzakabudirira munyika dzemuLatin America. Makore mazana maviri apfuura, Marcus D. Lafayette, rimwe remagamba echanduko muAmerica, akati hunhu hwakunda hondo, nyika yasununguka zvino. Zvinoreva shanduko yemuAmerica zvinoratidza kuti zvakabata pasi rose, uye zvinoramba zvichiyemurwa muzuva ranhasi. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zviri kuitwa nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington, uko ndiri kutetenyura ndiri kumba pamusoro pedambudziko rechirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro naamai Grace Chitowa, avo vakatanga ivo kambani yekubatsira vanenge varwarirwa nehama dzavo kumusha. Regai tiende kwavari tinzwe kuti kambani inonzi chii uye zvekuti zvii zvavanenge vachibatsira nazvo.
So inini zita rangu ndinonzi Grace Chitowa, kambani yedu inonzi Caring Companion.
Mungatitsanangurirwo kuti kambani yenyu iyi inoita nezvei?
Basically tina chiremba machiremba atinawo. Saka machiremba aya vanogona kuti kana munhu achinga afona achida kuonekwa nachiremba vanogona kumuvisita vachienda kumba kwa ndo anonzi mahouse call. So basically tine vanhu vatikabatana navo malabs nemapharmacies. So what we do is munhu kana achida service ya doctor, maybe munhu akungonzwawo kana kuti BP yakwira o haasi kunzwisisa zvaari kunzwa, anogona kufona kana masymptoms ataura asiri very connected to zvinhu zvecovid. Doctor vanobva vaita maarrangements naye, votora address yake neinformation tomuvhizitira tonomuoneko within an hour, 2 hours depending nesurrounding yavari. Doctor anononomuone ikoko, if there's anything that needs to be done, any treatment plan, everything is done and sort, pasina patient kuti iuye mutown since kuri kunetsa kufamba because of my COVID restrictions.
Saka muri kushandira muri kupi uyezve mungati imi kambani yenyu yakakura sei?
Chikwata chedu pari zvino since tiri kuzvitanga zvichiri pafoundation stage, tiri based muno muHarare entirely. So it's Harare, the surrounding areas. We actually did a 20 kilometer radius yatikati tatombotanga naye. Tine practice mucity center kudhuze nekune kuma avenues, ndokune main practice yedu. But what we're doing is vanhu vanenge vafona vachida kuonekwa within 20 kilometer radius, chiremba anogona kunovaona right away.
Mungati vanhu vari kutambira sei chirongwa chenyu ichi tichitarisa kuti pari zvino vana mukoti navana chiremba vakaramwa mabasa?
Tiri kuhope kuti vanhu vanofanira kutochigamuchira zvakanaka. Chinobatsira especially kune vanhu vakawanda because the transport fuel iri kunetsa zvinhu zvese izvozvo zvimafactors anobata kune munhu. Nyongwa munhu ari kurwara. Kutadzi nyongwa munhu hama yake kana kuti mwana ari overseas. Mai varwara vari kumba, mai vanogara kugenura kana kuti kuhaifi. Vapinde mutaunhu vanoona chiremba havasi kukwanisa kuona chiremba. Nyongwa kutava nemota hapana fuel. Saka chirongwa chakubatsira especially vanhu vechikuru vanogona kuti vanoda ari kubatsira rwakawanda kubva kune vamwe vanhu around vanogona kuchiwana kubatsira ipapo ipapo zvese zvichiya pavari pasina iyo kuti iwo vafamba.
Saka vanenge vachida kushandisa chirongwa chenyu ichi vanokuona ikupi uye zvetomboti vamwe vari kunze kwenyika vanogona here kubhadhara ipapo pachivhitivhiti kana kuti ndinofamba sei?
Kune vanhu vari kunze kwenyika vakaenda pawebsite yedu inonzi Caring Companion vanogona kuti kana vaenda pawebsite ipapo vane pane payment information iripo. So basically vanoisa information yemunhu wavada kuti anovhizirwa anonoonekwa. Vaisa information yavo ipapo. Pane also manumbers aripo futi also a WhatsApp kana vachida kudecide kuti vaite communication via WhatsApp kana iri WhatsApp call or even WhatsApp message inobva yaonekwa ipapo. Mapayment kana mari iri kuno kuZimbabwe eco cash or bank transfers or even cash yacho inoita or even chero vachida kusenda world remit inogona kuita zvakare uye mukuru.com inogona kuita. Tiri kutsaya kuti titsvage vamwe vanhu vari kunze kwenyika vatinogona kunyatsoassociata navo kuti tinyatsogona kushandisa zvakanaka mavisa nemamastercard. So izvo zvinhu zviri pamberi zvichiri kuuya zvichiri kubikwa asi hazvanyatso va pamwe chete pawebsite yedu. But vakaenda pawebsite vanowana mainformation yemacontact information ekuti vagone kunyatsobvunzisa zvakawanda nezvazvo.
Taurai zvakare kuti website yenyu inonzi chii?
Website yedu inonzi Caring Companion.
Vanenge vachida kuwana rubatsiro kubva kukambani yenyu vanokuwana ikupi?
Pari zvino vanotiona panhamba dzepa WhatsApp. Vanondibata pa WhatsApp. Ini ndinonzi Grace and WhatsApp number yangu is 0772 765 085. Chadzokorora zvakare +263 which is the Zimbabwean code and 7276508. Okay, WhatsApp here number here that ini strangu ndinonzi Grace +263 772 765 085.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muimesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu.
Aiwa, maita zvakanaka. Ndinodavira kuti vese vari kuteerera vachaonawo mukana uyu wamuka wokuti vagone kushandisawo uyewo kusapota vari kumba mune zveutano hwavo.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington uko ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedambudziko reCOVID-19 kana kuti coronavirus.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chewati panhasi. Iko zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi muchirongwa chedu taita rombo rakanaka rekubata munyori wechidiki Alfred Veja uyo ane bhuku rake rekutanga Chinobhururuka Chinomhara rakatsikiswa neFairfield Press mugore ra2019. Bhuku iri riri kutaura nezvamambo Zungunye uyo aishungurudza vanhu vake kuburikidza nekupamba zvipfuwo zvavo, utsinye, unyire pamwe nekutonga nedemo. Zvakazotora vechidiki kuunza shanduko nekugadzikana munyika yamambo Zungunye. Bhuku iri rakanyorwa richitarisa nguva yekunge varungu vasati vapinda munyika, nyika isati yarohwa nenyundo. Mukoma Alfred Veja, nogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu kuno Studio 7.
Ndinofara zvikuru kuve muchirongwa chenyu mukoma Jonga.
Mukoma Alfred, mungatiudza pamusoro penhoroondo yenyu kana nganonyorwa iyi Chinobhururuka Chinomhara?
Sanyanduri ndakadzamisa pfungwa ndokutarisisa marudzi ari munyika dzakatsaukana ndikaona kuti marudzi mazhinji arimo kune kwaakabva. Vamwe vakauya kana kusvika kwavari nhasi uno nokuda kwekutsvaka ugariko huri nani, vamwewo nekuda kwenzara, urwere, hondo, kutiza dzimhosva uye utongo hwekumatongo. Izvi ndizvo zvakandisvitsa pakunyora nganonyorwa ine chekuita nokubuda uye kupinda kwavanhu munyika dzepasi chigare. Vavariro iri yekuti mhomho idzose ndangariro kumashure iwone mararamiro aiitwa nevakuru vedu vekare nekuziva zvezvimwe zvezvikonzero zvakapa kutama kwana soro jena avo.
Imi muri kubata araramo yaiitwa nemadzitateguru, ndiani angainzwisisa mukurarama kwanhasi?
Kune vamwe vane raramo yakafanana naiyoyo nhasi uno, saka ngatizvizive kuti nzira yatiri kufamba nayo iyi pane vakapfuurawo nepairi vakatodarika. Hapana chinotiwira chisina umbowira vamwe.
Chii chakakusundai semunyori wechidiki ane makore makumi matatu nematanhatu kunyora ngano nyorwa yepasigarei?
Ndakaona kuti mukurarama kwedu kwanhasi vazhinji havakwanisi kupa nhoroondo yekwatakabva, zvikuru samazera echidiki, tsika nemagariro evatema epasichigare zvese zvakapotererwa kudurunuru. Izvi ndizvo zvakandipa pfungwa dzokudzosera ndangariro kuupenyu hwepasichigare kuburikidza nokubvunza vatana uye kuverenga magwaro enhoroondo dzechinyakare. Tinofanirwa kuziva matongerwo enyika vachena vasati vauya muAfrica uye mararamiro evatema panguva yakudhara pasi pasati parohwa nenyundo.
Makasvika sei pakupa bhuku renyu musoro wekuti chinobhururuka chinomhara?
Chinobhururuka chinomhara musoro wakagukuchira tsanangudzo yakakosha munhoroondo yemararamiro evanhu munyika yepasichigare. Nyanduri yakabuda nemusoro uyu achida kuburitsa pachena kuti muupenyu hapana chisingaperi, ingave nhamo kana rugare, mafaro kana kusuwa, kushungurudzika, kunyunyuta kana kuchema, zvese pane nguva yazvinosvika pakupera. Tichitarisa mune zvanhasi uno, musoro webhuku uri kutipa iyo chidzo yekuti tisazvidya mumwoyo nezvinotitambudza, uye uri kupa yambiro kune avo vanozvitutumadza nekuzvipembedza nekuda kwemararamiro avari kuita pane ino nguva. Nekuti kana nguva yamari yakwana, mangwana inofuma yava mhindigari ikazosara yave paivepo.
Saka iro bhuku renyu mukoma Alfred Veja riri kutambirwa sei neruzhinji rwevanhu?
Bhuku harisati rasvika kuruzhinji rwevanhu sezvo rakatsikiswa kunze kwenyika, asi ndinovimba kuti munguva pfupi iri kutevera chaunga chinenge chozipirwa nemutakunanzwa wengano nyorwa iyi.
Nhoroondo yebhuku renyu mukoma Alfred inogona kuonekwa nevamwe senhoroondo yezvematongerwo enyika vanhu vachitiza munyika vachienda kudiaspora. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Maonero nemafungiro anosiyana mukoma Jonga. Nyanduri achinyora ngano nyorwa iyi haana kuinyora aine ziso uye pfungwa yezvematongerwo enyika anhasi uno, asi kuti epasichigare. Nekudero tinozvisiyira kuvaverengi kuti vatipe maonero uye mafungiro avo.
Kune vanoda kuverenga bhuku renyu vanoriwana papi?
Pari zvino bhuku harisati rave kuwanikwa mabhushopu emuno munyika yedu yeZimbabwe. Kune vese vanoda kuverenga nhapi tapi, ziramba waravira renganonyorwa iyi, bhuku ravo vanoriwana paindaneti paAmazon.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Alfred. Manga makateerera kune munyori Alfred Veja uyo akanyora bhuku rake rekutanga chinobhururuka chinomhara. Muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuonekaya nemufaro ndimi wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana matanhatu nemakumi maviri nevashanu, kana kuti 625 vafa vachiri vanomwe. Chirwere chemalaria chouraya vanhu vakawanda munyika. Mutori wenhau akaita mukurumbira munyika Grace Mutandwa aradzikwa nhasi kumarinda eGlen Forest muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kuti timira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri mu Washington DC. Nichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 4 kuNtulikazi 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus selifike kumakhulu ayisithupha alamatshumi amabili lanhlanu 625 ngemva kokutholakala kwabantu abayisishiyangalombili belomkhuhlane lo izolo. Uhulumende usecele eleKenya ukuthi libophe owake waba isiphathamandla kuhulumende kamnumzana Robert Mugabe, umnumzana Jonathan Moyo. Isidumbu sentatheli zindaba ebhubhe kuliviki uGrace Mutandwa sitshisiwe namuhla kulandelwa isifiso sakhe esaphila. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kumakhulu ayisithupha alamatshumi amabili lanhlanu 625 ngemva kokutholakala kwabantu abayisishiyangalombili belomkhuhlane lo izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi abayisithupha babantu laba ngabavele kwele South Africa kuthi oyedwa uvele kwele Botswana, oyedwa ngobe vele ehlala elizweni. Inani lasebesindile kulomkhuhlane lalo selikhwelile laya kwaba likhulu lamatshumi ayisikhombisa alesithupha 176. Asebefile balokhu beyisikhombisa. Emhlabeni wonke jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 530,000 njalo wahlasela abedlula izigidi ezilitshumi lanye 11.2 million. Uhulumende usecele eleKenya ukuthi libophe owaye ngumphathi ntambo kahulumende kamnumzana Robert Mugabe, umnumzana Jonathan Moyo limphendukise eZimbabwe. Umoyo ubalekele kweleKenya lapho okuzalwa khona unkosikazi wakhe ngo-2017 kulandela ukugenqulwa kukaMugabe embusweni libutho. Iphephandaba leHerald lithi umtshutshisi omkhulu kahulumende ufuna umoyo azithonisiswa ngecala lokuqambula imali kahulumende engena ku-$244,000. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efihlela Ncube.
Ikhetha angayifanelanga ivume ukuthi uprofesor Jonathan Moyo abuyiselwe eZimbabwe ukuthi azothonisiswa ngamacala lawa awadalelwayo ngokuba angeka ithole lokho esithi fair trial. Ungumuntu ozondakala ngepolitiki, bafuna ukuthi athule ngokuba nanku lokho eqhubeka ekhuluma eveza ububi obukhona kuhulumende. Kuyacaca ukuthi kabakuthandi lokho akwenzayo, bafuna athule, athule izwi lakhe lifele liphele du. Indlela kelula ukuthi athule liphele izwi lakhe liphele du ikuthi bamsuse eKenya bamlethe lapha bazomfaka eChikurubi bamgcine khona lapha soza thola ife trial amalungelo akhe soza avikelwe uzaba ngumuntu ozaphathwa ngendlela yona lembe sivele siyazi ngakho ke akufanelanga kuvumeleke khona lokho ukuthi asuswe le alethwe kwelaseZimbabwe.
Kona iwapi amacala esingathi adalwa ngomnumzana Jonathan Moyo?
Gakula macala amakhulu ongathi wena adalwa ngoprofessor Umoyo. Njengoba ngike ngatsho icala lakhe elikhulu ngelokuthi uphikisana lohulumende okhona. Icala lakhe elikhulu ikuthi uphikisana lalabo abangena ngo-2017. Icala lakhe elikhulu ikuthi uyaveza ububi kahulumende lokhona. Icala lakhe elikhulu ikuthi kavumelani labona laba bakhona. Yiwo amacala nxa kuthiwa ulecala elikhulu kuthiwa icala lokuphikisana lohulumende lokungavumelani lohulumende. Nxa lelo lilicala yilo ngempela esingathi licala. Kodwa nxa usithi icala lesigebengu esomuntu olisela umuntu obuleleyo umuntu owenze lokho kalalo lakancane lelo cala. Cala lakhe ngelokukhuluma, icala lakhe ngelokuphikisa, icala lakhe ngelokukhulumela amalungelo abantu, icala lakhe ngelokuphikisana lenkohlakalo i-corruption, icala lakhe ngelokuthi kakuhlonishwe i-constitution, icala lakhe ngelokuthi kakuhlonishwe amalungelo abantu beZimbabwe, icala lakhe ngelokuthi kakuphathwe kahle zomnotho ukuba abantu babe lemisebenzi kuvuke ilizwe. Yikho lokho akujeziselwayo, akukho kunye.
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. Isidumbu sikamuyi uGrace Mutandwa obeyintatheli izindaba elodumo sitshisiwe namuhla eGlen Forest Cremation Center eHarare njengokufisa kwakhe. Umutandwa udliwe isifo semvukuzane. Kubika uMavis Gama.
Bezicwele usizi ingoma ebeziculwa ngesikhathi kuqhutshwa inkonzo yokugcina yokuvalelisa uGrace Mutandwa emzini wakhe eMeboreen ebekhokhelwa ngufather Anesu Manyere oyibandla leRoma lalapho okutshiselwe khona isidumbu eGlen Forest Cremation Center. Iningi labakade bekulomkhosi wokuvalelisana loGrace Mutandwa bamchaze njengomuntu owayelesibindi. Bathe lokhu kufakazwa ngumlayezo wakhe wokuthi ufuna umzimba wakhe utshiswe lapho esedlulile emhlabeni. Nangu umne wabo ka Grace umnumzana Patrick Mutandwa.
Zvakangofanira kuti kana wa disappear wamsi. Akukho nkinga nxa umuntu ethe wakhetha ayave ekukhethile ukuthi kwenziwe kuye.
Umnumzana Chris Chinaka ngenye intatheli izindaba edumileyo eyasebenzisana lo Grace okweminyaka eminengi. UChinaka uthi akamangaliswa yisinqumo sika Grace sokuthi atshiswe hatshi ukubekwa ngendlela ejwayelekileyo.
Very strong will, very strong views.
Akungimangalisi mina ukuba uGrace wayengakhetha indlela yokusiswa umzimba wakhe. Wayevele elendlela yakhe ayebona ngayo izinto.
Lomsakazo ukhulumisane labaqhuba umsebenzi wokutshisa izidumbu abangathandanga ukubethwa ngamagama abaveze ukuba liqhubeka lisanda inani labantu abamnyama asebekhetha ukuthi batshiswe bengabhubha okungumkhuba ovame ebantwini abamhlophe. Baveze njalo ukuba kuthatha amahola amabili ukutshisa umzimba kusetshenziswa umlilo wegas loba amandla kagesi bese kulindwa okwamahola amane loba amahlanu ukuthi imitshina esetshenziswayo iqande. Ngemva kwalokho babe sebewachola amathambo aze abe ngumlotha oyiwo ophiwa izihlobo zikamuyi. UGrace utshiye abantwana abathathu ababalisa amadodana amabili uThawanda loTanaka kanye lendodakazi uThendayi. Ubhubhe eseleminyaka yokuzalwa engamachumi amahlanu lasikhombisa 57 wasebenza emaphephandabeni achiyeneyo abalisa eleSunday Mail, iZiyana leFinancial Gazette okweminyaka engamachumi amathathu. Ngemva kokuba esechiye ezokuthapha izindaba wayasebenza ehofisini yommeli wakwele Britain kuleli kuhlangothi olukhangelane lokukhulumisana loZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, yimi uMavis Gama.
Uhlelo uhlelo lwezemaphandleni lamhlanje izakhamizi zemakhaya zithi ukuvulwa kwezikolo kumele kumiswe ngoba iningi lezikolo kalilungelanga ukuvula ngesikhathi lesi somkhuhlane we-coronavirus. Izikolo zikhangelelwe ukuvulwa ekupheleni kwalinyanga. Kubika uAlbert Ncube.
Iningi labazali lithi likhathazekile ukuthi izikolo zemaphandleni kazinamali yokuthenga imithi yokuhlambulula izandla, ama-sanitizer kanye lama-mask ukuze abafundi bavikelwe kugciwane le-coronavirus lona eselihlasele abantu abedlula amakhulu ayisithupha labulala abayisikhombisa kuleli. Abazali bathi bakhathazekile njalo ngokuswelakala kwamanzi ezikolo zemakhaya ngalesi sikhathi uzulu ekhuthazwa ukuhlala egeza izandla njalo nje. Umnumzana Joseph Khumalo oyisakhamuzi sakomthazo uthi babhekane lodubo lwamanzi esigabeni sabo njalo ukuvulwa kwezikolo kulapho kufaka abantu babo engozini.
Lolu daba lwezikolo lunzima kabi, lusiphethe kabi njengabazali ngoba silokwesaba sibulukuthi nxa kungaqhubeka izikolo zivulwe akulamalungiselelo kumbe amanyathelo asekhona asefaki ukuthi abantwana bavikeleke kona lo mkhuhlane. Sesaba sibile kusiya ngathi thina abazali hayi ngakho kuyaqala kume uhulumende qale sibone ukuthi senzeni ezikolo lezi ukwenzela ukuthi abantwana bethu sibone ukuthi bavikelekile kona lo mkhuhlane.
Amazwi akhathekelwe ngumnumzana Brighton Nare oyisakhamuzi sentalale othi akula manyathelo asethethwe ngurhulumente wokuvikela umemetheko kwalo mkhuhlane ezikolo.
Izikolo zangapha emakhaya azikabe redi ukuthi zingavulwa sibili ngoba lapho abantwana siyazifaka abantwana engozi vela kula lutho olukhona kulama mask akulahle vela kukalungiselelwa lutho hhayi singafaka abantwana engozini vela zikakumele azivulwe kathesi. Umbono wami sikuthi lapho uhulumende angabulalisa abantu abethu.
Umnumzana Dennis Moyo yisakhamuzi seNyandeni njalo engumgcini sihlalo wekomiti yabazali ebona ngokuthuthukiswa kwesikolo seNyandeni Secondary. Uthi kulodubo lwamanzi kulesi sikolo olubangelwa yikuswelakala kwamandla kagetsi.
Since sabhadala amagetsi, if I'm not mistaken, ngo-2016 sabhadala i-connection fee sahlala ukuthi ize sibuye izosifakela until today akulanto eyenzakalayo. Amanzi etusebenzisani i-submissive pump esebenzisa ugesi ukuze siwaphambe awuye ngaphi etankeni yesikolo. So ambonge lesikolo esingavula ngaphansi kwe-coronavirus kuyikuthi njalo asilamanzi, shota amanzi kusho ukuthi sakesifaka abantwana ku-risk lapho abalisi ku-risk.
Umqoqo wenhlelo zenhlanganiso yababalisi Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ ezansi emandebeleni umnumzana Agent Moyo uthi kunenge uhulumende okusamela kwenze phambilini ngokuthi kuvule isikolo.
Uhulumende kumele adelive ama-testing kits, ama-thermometers, sanitizers, lama-PPEs kuzikolo ezidlula 10,000. Kufuze aqashe ababalisi abedlula 50,000 ukuze kulandele lokho kuthiwa i-social distancing ngoba i-teacher people ratio kumele ibe ku-1:20.
Bombiko okhitshwe izolo umphathintambo ogatsha lwezemfundo umnumzana Kane Mathema uthi uhulumente ukhathazekile ngempilakahle yabafundi ezikolo esithi abezikolo ezizimeleyo asebevulile bafaka impilo yabantwana engozini njalo bazajeziswa. Abafundi bazavula izikolo ngamaqembu ekupheleni kwalinyanga njalo kuzaqala labo abakhangelelwe ukuthi babhale imihloliso yalonyaka. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Singene kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo Councillor Phoebe Sipha over Ward 15 eLuveve lapho okuqhamuke khona umkhuhlane wesihudo obikwa uvangelwa ngamanzi angahlanzekanga.
Engingakutholi ukuthi umkhuhlane wazolo waqhamuka kuqala khonathana ngoba uqala kuthi sike kwabangelaba ukuthi bayagula but akufuni njengakuqala kuthi uthi beloke kusifanele ngathi ngaphakathi beloke bekula kodwa hayi akufeni njengakuqala sesingathi abantu bayasinda
Kukhona i-council ezakwenza yini ngendleko abantu abalazo ezibhedlela lemaclinic?
Ngiyabona into ingasikamuka umkhuhlane wabakhona ngithi akula muntu oyekhangela ukuthi kungaba nomkhuhlane. Maybe ngamapipe, anto amapipe ahamba underground. Akula muntu ongabona ukuthi ipipe leyo injani. Kubonakala nxa kulo mkhuhlane ukuthi ipipe leyo isuke yabambi wahamba sokukhona. Obakathethe ngingakusho futhi nekhansili inekisile bakhuluma ngendleko inekisile ngoba bangena kusama-social workers awe-health basebenza kakhulu baphathisa bahamba benika abantu amaphilisi abangakwanisiyo ukuya eklinika abantu njalo bayahamba eklinika besiyalatshwa mahara kuvela khonale ekhansilini inekisile kakhulu kakhulu siyakubonga ngikhuluma kundisho kulabanye ababethwala ngama-ambulance besiya empilo kodwa kuzakhangelisiswa ukubana lakho kuzahamba njani ukuthi abantu labo bencedise ukuze bengabhadalela imali yama-ambulance
njengekhansili selike lathi gwaqa futhi yini ngalolu daba njalo isisombululo ikuyini ukuthi kungaqhamuki futhi kusasa
suke sahlangana sibili kwakhulumisana ngakho ukubana kumele kukhangise kakhulu ukubana ama-side ethu anjani ngoba kunje ngithe ngiyilo sisakhamizi namhlala kade sikhona ethi yena wazalwa mina ngo-1936 ama-pipe lawo vele ekhulu so lawanisengithe ngabhayipe amadala inandele ukubana ama-pipe lawa amanzi njalaphana kuyi-shedding amanzi ayebuya ahambe so amanzi angabuye hambe kuthole kusaweru ise ngikhangele naye so labo sebekunandelele yikho sebefaka ama-pipe amatsha kula mapipe amatsha kathesi afakwayo aweplastiki angasenakuvusa kushuthi azahlala e-right njalo yikho kuthi sinqabele lomkhuhlane ungasaphendi ukuthi ube
Leyo bekuyingxoxolo Councillor Fabi Msipha ward 15 eluveve kwaBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo nizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lelami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
Siyabonga sithandekile siye kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingali tshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party sixoxa ngodaba lwegugurahundi oseluvukile njalo
Ngokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga ukungamukela ehlelweni.
Ungasitshela ukuthi ubona njani udaba logugurahundi oseluvuselelwe njalo ngohulumende othi yena useza phathisa labo abaswela incwadi zokuzalwa lezithupha ngenxa yegugurahundi.
Kuyadanisa ukuthi uhulumende weZimbabwe uqhubeka esehluleka ukulungisa udaba logugurahundi ngendlela ezasuthisa esingathi ngama survivors lalawa abantu esingathi ngama victims eGugurawundi. Okokuqala, uhlupho lwabantu emathebelelendi ngodaba lweGugurawundi asondaba yamabhesi kuphela lezithupha, kodwa ludaba lokuthi le ndaba abanibo abanikazi bayo abayibo ababulawela abantu ababanika ithuba lokuthi bazibambele udaba lolu bakhulume bekhululekile. Njalo sibona okuthiwa ngesilungu ngama after effects of iGugurawundi, whereby sithi thina iGugurawundi leyi isiqhubeka economically this time, abantu bakithi bethathelwa imisebenzi, bethathelwa umhlabathi wabo, bethathelwa amathuba wonke alokwenza lezomnotho wesabelweni semathebelendi. Ngokunjalo mina ngithi uhulumende ngabe uyayekela abantu bemathebelendi kumbe abantu bakumthwakazi bazibambele udaba lwabo lweGugurawundi kungaphandle kokuthi yena athi yena yena engu-perpetrator nguye futhi obuya the solution. Ngalesi sathu sithi thina lolu daba aluvele aluyi kuphumelela ngoba uhulumende isikhathi sonke uhlale ekhuluma ngalo, kodwa kungela solution abuya layo, ngoba isolution iyangikhona ivela kuye engu-perpetrator enganikezi bona abanikazi balolu daba ukuthi baziphathele lona.
Umphathi ntambo wezenzakala ekhaya umnumzana Kazembe Kazembe ubikwa ube kobulawayo ixoxisana lenhlanganiso yeMathebeleland Collective, libona kuyindlela eyiyona engaphathisa.
Siyabonga njalo mfowethu. Sizwile ukuthi uKazembe Kazembe ube kobulawayo ehlangene leMathebeleland Collective agenda. Esingakutsho ukuthi thina lokho akuphelelanga, ngoba okokuqala iMathebeleland Collective agenda thina abanye siyibona njengenhlanganiso esingathi thina ayimelanga umthwakazi wonke jikelele. Inhlanganiso nje eyabakhokheli engelabantu abaphansi, abantu esingathi abecholocho, abekhezi, abendawo zonke nje eza-affectwa umbhuqazwe. Ngokunjalo futhi siyibona i-organization esingathi ngesilungu i-compromised, ngoba nxa ngingaphazami yibo esababona behlangana lo Emerson Mnangagwa State House. Inkokheli zawo zisithi uMnangagwa is the listening president, uvulekile ukuthi elalele inhlupho zabantu bemathebeleni ngodaba lweGugurawundi. Ngokunjalo thina sithi uminista lo uKazembe Kazembe sicabanga ukuthi ukuhlangana kwakhe leMathebeleland Collective agenda akusondlela esingathi thina siyayithakazelela ukuthi sizoletha isolution, kodwa njengenhlala yenza ngabantu labane esingathi thina ba indicator right be turn left.
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi wena uthini ngokwenziwa ngohulumende, ikakhulu sikhangela ukubana bekungani kuthuli?
Engakutsho ngohulumende lo ukuthi udlala ngabantu njengohulumende vele ohlezi edlala ngabantu, uthunuka abantu amanxeba ngoba akakazabe serious ngalolu daba lweGugurawundi. Uzakhumbula ukuthi Emerson Mnangagwa wake wakhuluma wathena yena iGugurawundi was a closed chapter, wabuya wakhuluma futhi eseDavos wathi let bygones be bygones. Ngezindlela wayesithi ukuthi phambi komhlaba wonke angeke athathe iresponsibility ukuthi ungomunye wama-perpetrators. Ngokunjalo ukuqhubeka besiza kwawo eMathebeleland bezokhuluma ngalolu daba, thina sikuthatha njengabantu obokuthi abasihloniphi, abahlonipha abantu bethu abafayo bebulawa yibo. Ngokunjalo siyasho ukuthi idaba lombhuqazwe sizazilungisela thina.
Ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga mnewethu Chris Gande, ngiyabonga lakubalaleli, ngithi mina libe lobusuku obuhle.
Lo-ke bekungumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla le-MRP kumbe Mthwakazi Republic Party. Ebesixoxa laye uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lila.
Siyabonga Chris ngohlelo liphuma le ndaba lishone le ndaba.
Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika. Namhla eleMelika lithakazelela uzivuse lusuku lapho ngo-1776 abameli bezigaba ezazibuswa iBhilithane ezilitshumi lantathu abasayinelana khona isivumelwano sokuzikhulula embusweni weBhilithane, i-Declaration of Independence. Kulapho-ke okwaqala khona impi yenkululeko eMelika eyadonsa okweminyaka eyisikhombisa. kodwa esinye isehlakalo esivalulekileyo ngalimpi saba khona mhlaka 8 kumabasa ngo-1775 lapho okwabhuqana khona amabutho eBhilitane lezizalwane zeMelika ezazihlomile eMassachusetts. Ukukhala kombhobho wakuqala kulokho kulwisana kwaziwa ngokuthi ngumbhobho owazwakala emhlabeni wonke ngoba kwandulela umvukela weMelika izikhulula kumbuso weBhilitane. Ngemva komvukela inkululeko yagxila yaba yinsika yempilo yeMelika. I-Anglican Church yamiswa ukuba yisonto yelizwe kwathi ukuqakatheka kwenkululeko yomuntu wonke lakho kwagxila kuzabelo zonke ezase zikhululekile. Izwekazi le-Europe lalibukele. Ababekholelwa embusweni wobukhosi babefisa ukuthi umbuso weMelika omutsha lo ungaphumeleli. Kodwa abanye bakunanzelela ukuthi ngempela imibuso emibi iyasuseka nanku umvukela weMelika wawuphumelele abantu sebesenelisa ukuzikhethela inkokheli zabo. Kugwalo lokumemezela inkululeko uThomas Jefferson wabhala ukuthi umuntu wonke wakhiwa elingene. Amazwi la akhuthaza imizabalazo yenkululeko emazweni afana leNetherlands, Belgium, Ireland, Poland, Haiti lasemhlabeni jikelele. Amazwi la alotsha njalo kugwalo lomvukela wakweleFrance. Kuminyaka engamakhulu amabili edluleyo omunye owakhokhela umvukela weMelika uMarquis de Lafayette wathi ubuntu bunqobile. Umthelela wenkululeko yeMelika lo wasabalala ngomhlaba ngitsho lalamhlanje lokho. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Jerusalem, Israel, we'll be right back.
sesa izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus selifike kumakhulu ayisithupha lamachumi amabili lanhlano 625. Uhulumende secelele Kenya ukuthi libophe wake waba isiphathamandla sikahulumende. Umnumzana Jonathan Moyo. Kwanele mthwakazi olivalelisayo matunga mbibu.
This is VOA News coming to you by remote. I'm Gene Randall.